nyaya yekuti vatungamiri vese veAfrica vari kuRussia inyaya inokosha zvikuru, nekuti zvaunoziva tine bato rakakoma rinonzi Africa Continental Free Trade Area inonge ine nyika dzese. Taakuda kuti tichiona kuti tatengeserana isu pachedu muAfrica tisina mhingamupini. Saka zvataita ndezvekuti Russia, unoziva kuti pane dzimwe nguva dzatai vakuru veAfrica pavaienda kuJapan, inonzi Africa Japan Summit, kwozoita ine Africa China Summit, and kwozoita even French Africa Summit and so forth. Saka hapana chanyanya kushamisa apa panyaya yeRussia. Russia yakuti inda kanga ndiko kuRussia mwedzi yapfuura iyi. Ya Russia yakuda kuti ichiita trade, atoti muchirungu trade neAfrica, nekuti Africa ine natural resources akawandisa.
Ko Zimbabwe ingawanawo chii kubva pamisangano yakadai, Honorable Baradza?
Iye zvino kune madeals akawanda ayaita Zimbabwe. Sezvaunoziva kuti tinotori nekambani dzeRussia ka dziri muno, dzimwe dziraita madiamond nedzimwe dziri kuita platinum kuDawendale. Ndosaka president kaa vamunangagwa vakati Zimbabwe is open for business.